Zimbabwe ndeimwe yenyika dzine mukurumbira nenyaya zvowanikwa zvakasiyana-siyana zvinosanganisira zvicherwa zvakakosha pamwe nemhuka. Asi vamwe vanoti upfumi uhwu huri kuunza matambudziko akawanda kusanganisira kuparadzwa kwemasango uye kukukurwa kweivhu rinozadza nzizi nemadhamu izvo zvinoita kuti mvura ive shoma. Vasarai Maguru ndiwo mukuru wesangano recenter for natural resource governance. Vamaguru vanoti zuva iri rakakosha zvikuru sezvo richiyeuchidza vana vezimbabwe nekukosha kwezvakatikomberedza. Vanoti zvezvicherwa hazvifanirwe kuitwa zvisina mwero.
Hurumende iri kutingibuda 12 billion mining economy by 2023. Saka vari kukurudzira chiyero anoda kuchiyera ari kungonzi ngaende anochera. Paimbonzi panodiwa maenvironmental impact assessment kuzvino pakungonzi munongoita environmental management plan inoaprovhiwa neema. Hapachina kukoshesa nharaunda, kukoshesa masango, makomo edu, nzizi dzedu, kunyange minda chaiyo yatinorima tiri kupindwa tichicherwa nekuti kuri kunzi tiri kuda 12 billion. Iri idambudziko guru.
Vamaguru vanotsindira maonero evakawanda ekuti masango nenharaunda zviri kuparadzwa munzvimbo dzakasiyana-siyana dzemunyika.
Mining yedu yalinga nepolitics ende vanhu veema havachagoni kuita basa ravo nekuti vaakutya zviri kuitika topanoenzaniso kupenda longa ema irimo mamutare. Asi kubhayabhura kurikuitwa kupenda longa kunoshaya kuti role yeema ichiriyenji munyika munomu. Ukaenda kune imwedzi premier instate kuodi mutare makomo ari kudisapia, masango ari kudisapia, misha yevanhu iri kugara dhamu nekuda kwemabelarusians vari kushira guridhe ikoko. Kana hurumende ikasaisa mabreki panyaya yemaini nyika inoyi iri kuparadzwa zvekuti zvichatora macenturies kuti nharaunda dzedu dzikwanise kuzvipoesa kubva pakukwadzwa kuri kuitwa nevari kuita zvemaini.
Vanyimwe vezita Ndlovu igweta uye ndichipanga mazano munyaya dzezviwanikwa. Vanoti Zimbabwe ine mitemo yakajeka yekuchengetedza nharaunda asi chakakosha ndechekuti mitemo iyi inotevedzerwa here.
73 year constitution chinikuti iyo ikodzero yemunhu wese muZimbabwe kuti awane environment iri healthy yakachengetedzeka, kwete for this generation chete. Saka yemunhu wese including mamining company be it international mining company be it the small scale mining kana iwo awo maartisanal miners, munhu wese ane obligation yekuchengetedza nzvimbo kana zviwanikwa for the benefit of everyone muZimbabwe.
Amai Joyce Chapungu mutauri weboka reenvironmental management authority kana kuti EMA vanoti EMA inoshanda nemapazi nemapoka ehurumende akasiyana-siyana mukuchengetedza zvakatikomberedza.
Takatarisana nenyaya yekucherwa kwezvicherwa nemhosva dzinogona kuparwa pakuchera ipapo, isu hatishandi tiri toga kana tave kutarisa mhosva idzodzi uye kuti vanenge vadzipara vagosungwa. Tinoshanda takabatana nemapurisa edu, tinoshandawo takabatana zvekare kunyange nevaridzi venzvimbo vanova ndivo makanzuro edu. Tese tine donzvo rekuti tichengetedze nharaunda dzedu uye tichengetedze nhaka yatinayo, tichinzwisisa kuti nharaunda inhaka yemusiyiranwa.
Kuparadzwa kwemasango nenharaunda kunyanya kunoitwa nevanochera goridhe zvisiri pamutemo nechimwe chezvichemo zvakataurwa nezvazvo zvikuru pamusangano unoitwa gore rega rega wamadzishe uyo wakaitwa muulawayo mwedzi waperano. Munyori mukuru mubazi rezvezvicherwa vapfungwa kunaka vakavimbisa kuti mutemo wezvicherwa uri kuvandudzwa uchabatsira kugadzirisa izvi. Takabata gurukota rezvezviwanikwa nekushanyirwa kwenyika vamwe vezita Manaliso Ndlovu kuti tinzwe maonero avo asi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Zuva reEarth Day rinocherechedzwa musi wa22 kubvumbi gore rega rega senzira yekukurudzira kuchengetedzwa zvakanaka kwenharaunda nezvakatikomberedza. Ndakamirira Studio 7 Bulawayo, ndini Kudzana Musengi.